Bazi rezveutano rakazivisa kuti svondo rakapera chete vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi maviri vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera. Huwandu hunodarika mamwe mavhiki ose kubva zvatanga chirwere ichi kubva musi wa12 kukadzi gore rino. Vanhu makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechishanu svondo rapera woga. Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kunyange huwandu hwakakwira svondo rapera hazvisati zvasvika pakaipisisa. VaMujiri vanoti vave kudzidzisa vagari vose kusanganisira nevekumaruwa nezvinodikanwa kudzivirira chirwere ichi.
Murongo hwetu hweministry tine maprovincial medical directors, tine madistrict medical officers, tine mahealth promotion officers vari on the ground kudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chinonii, kunodzivirirwa sei, uye kana varwara unoita sei. Saka vanhu ivavava variko, vagara variko mumamusha ikoko, mumacommunities, mumavillages, zvose variko vachidzidzisa vanhu.
Amai Maudi kana vasvika vekwazvimba vanoti vari kupiwa chenjedzo yekuti vasamhoresane zvekubatana maoko, kusaitira tsvina pese pese, uye kuti vawanze utsanana pamvura yekunwa nezvekudya.
Vanzi musamhoresane, lasi musaitire tsvina pese pese, iwanza ikuita smart.
Chirwere chekorera chinonzi chave kuwanikwa kumaruwa uko chinonzi chakauraya vanhu vatatu kwachirawo svondo rapera, vamwe vanomwe vachinzi vari kurapwa vari panzvimbo yakachengetedzeka pachirawo. Vagari vekwachirawo vanoti vanofunga kuti chirwere ichi chakaunzwa nevatendi vechechi yeJohani Masowe, avo vavanoti havabvumirwe nechitendero chavo kuendesa varwere kunorapwa kuchipatara sekutaura kwaamai Sinodhia Chirau. Asi mukuru wechechi yeJohani Masowe, uko kwakasira munhu wekutanga nechirwere chekorera mudunhu rekwaChirau, vaJustin Sitole, vanoti kuenda kunorapwa kuchipatara isarudzo inoitwa nemutendi pasina kumanikidzwa.
Handirambidzwo munhu kuenda kuchirwere, saka muchiona kuti munhu achiti ari kuda kuenda kuda kwake achidzoka, ndokuda kwake anodzoka, kuda kwake achiena nokuda kwake kuchiti hai chechakati kuti ukaenda uyo wakatimubata ichimutii kamutora kana nenhasi izvi ukamukafamba izvizi nokuda kusangana nemaposto maii yatiri kupiwo.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti muHarare zvinhu zvakagadzikana sezvo vanhu vari kuita vashoma munzvimbo dziri kurapwa varwere vekorera dzakaita seBeatrice Road Infection Hospitals, iyo inonyanyozivikanwa nerekuti paNazareth. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reworking group on health vaitai Rusike vanoti chirwere chekorera chave kupararira kumaruwa nekuda kwekufambidzana kwevanhu vachibhakachirana, uyewo vanhu vave kungotengesera pese pese nekuda kwenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Vanosike vanoti zvibhorani zvinogara zvakafa, izvo zvinomanikidza kuti vagari vatsvake mvura munzvimbo dzisina kuchena.
Touyawo zvekare, dzimwe nguva zvibhorani zvinofa kana kupira mvura, vanhu vozenge zvakare vaakunochera mvura kumifuku, dzimwe nguva vachinochera mvura isina kunyatsochena, isina kunyatsochengetedzwa kumatsime aya asina kuchengetedzwa zvakanaka, izvo zvinogona zvekare kuvaisawo panjodzi. Saka zvoreva izvo kuti mabasa edzidziso, kunyanya takatarisana nyaya yeutsanana, zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti anga achisumudzirwa nekumaruva kwese nekuda kwekuti korera haisi kuwanika mudhorobha chete, iye zvinezvi yapararira nekumamisha.
Panyaya yemakereke asingabvumire nhengo dzavo kuenda kuchipatara, vanosvike vanoti hurumende inofanirwa kutaurana nevakuru vemakereke aya kuti vaone kukosha kwekurapwa kana varwara uye kugara pakachena.
Tinoona kuti dzimwe nguva tine vamwe vaya vanopinda makereke aya asingabvumidze kuti vange vachienda kumakirinika kunorapwa. Zvinenge zvakakosha kuti hurumende inge ichiita hurukuro nemisangano nevakuru vemakereke ivavo, ichiedza kuvakurudzira kukosha kwekuti kana vachinge vasangana nedambudziko ringave remudumbu, vange vachiendawo kupi, kumakirinika vachinorapwa. Uye pavanoitira magungano avo emakereke paya, pange pachigadziriswawo nyaya dzezvimbudzi, nyaya dzekugeza maoko nenyaya dzemvura.
Pari zvino vanhu vanosvika churu chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 vari kurapwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.